bara rakangotanga kubuda musi wa 18 July 2011 gwarero harina kunyatso kuburitsa zvinhu zvakawanda zvinokurudzira nyaya yevana vechidiki. Dambudziko rakazongoitika pane gwaro rekupedzisira ratazopiwa iri musi wa 17 January nderekuti izvo ZANU-PF payakaita maamendments ayo 216 aya pasection yemayouth ayo yanga yakaisa nyaya yekuti tinoda nyaya yenational youth service kana kuti inonzi border gezi and inofanira kunge iri kombauzara. Saka takazoona mugwaro rakazobuda iri nyaya iyo yadzoka ichinzi mayouth anokwanisa kuita manational programs emhando dzakasiyana siyana asi dzinge dzichizokwanisa kuitwa neact of parliament. Zvinorakidza izvo kuti nyaya yeborder gezi inyaya yakadzokazve asi this time yakahwandiswa munyaya yekuti inofanira kunge iri transparent and inofanira kunge iri inclusive and national in real terms.
Pane vamwewo vari kuti hapana zvikuru zvakanyatsotsanangurwa pane vechidiki, imi makaonawo sei?
Ndicho chokwadi chaicho, asi dambudziko iroro harisi dambudziko ratingasiyira kune vanhu vecopac nekuti inyaya yekuti mayouth achona time yaiitwa outreach iya mayouth mashoma shoma ndo akaenda kunotaura nyaya dzavo. Aona magonero akaita madzimai padraft constitution yatinayo iyi anorakidzai kuti madzimai akaenda kuoutreach akanotaura nyaya dzavo. Mayouth haana kukwanisa paripoti yatinayo takaona kuti izvo only 6% yemayouth ndo yakaenda kuoutreach saka 6% haikwanisa kutaura zvinhu zvanga zvine mutsindo panyaya dzavo.